zvinoreva kuti hazvina kumira zvakanaka. Zvirikunonoka vanhu vasina kumira zvakanaka, vanhu vanopiwa shoko rakazara. Iko kwacho kumasenders kwacho. Dzimwe dzenguva vanhu vachangonyanya kutsanga, dzimwe dzenguva vanhu vanenge vachisvika vasina kuudzwa zvizere kuti chii chinotambirwa. Vamwe vodzokesa zvichibva hapana kana commission of court nezvimwe zvakadai. Saka ndirikufunga kuti nyaya yekuti hazvikuita kunzvimbo dzese nguva imwe chete zvinhu zvinokwanisa kukonzera dambudziko. Pakuti iko zvino sekunge kumanika lenje vari kungoita kuchitinge nekuchimanimani mamwe matunhu havasati vatombotanga.
Saka imimi somumiririri wevanhu munofunga chii chamungaite senhengo yeparamende kuti zvinhu izvi zvikurumidze kugadziriswa?
Ndikuzama kuti vanhu vanogara munharaunda yekwandinomiririra vave nesoko. Saka ndiri kushambadzira soko, vazhinji vanenge vapo.
Mamboti manzwawo here kuti pane vamwe vanonyoresa vari kuda chioko muhomwe, uyezve pane vanhu vava kurara vari mumaraini panzvimbo dzinonyoreswa kuti vakwanise kunyoreswa? Mudunhu menyu mune chichemo chakaita sechichiwo here?
Achichemo chiripo zvacho, ndechekuti vanhu vanoda kuti vanyorese kana vasina tsamba dzemagetsi kana tsamba dzemvura ndo vari kunzi izvo ndemunosaina maafidavit. Zvine dzimwe dzinguva sanhasi komishina wefort yeguvhiki aenda kuHarare. Sazvinoreva ndizvo vanhu vakaenda kumakomishina wefort yemutaundi, vanhu vari kuzvibhadharai mari yekusevesa mapepa.
Mambosvitsa mashoko aya kuzeki, vari kuti chinyi chingaitwa chii kuti zvinhu zvikurumidze kufamba?
Zvazvakudai zvekuti tibatsirane nevakuru vacho. Vakuru vacho ngatovatsvaga kusvika ndaenda kuHarare. Kandozvidanidzira nemukuru wavo anenge ari kuhunja elections office. Nekuti dzimwe dzenguva zvinhu zvakadai izvi zvinotorwa nevakuru vasanzwa nguva inemusangano kuHarare. Ndatosvika vasipo de vanga varipo vandibatsirane navo kuti aiwa afidavit isine yega inofanirwa kunge ichitambirwa. Pane nzira dzimwe dzinokwanisa kunhu vari dzichitengwa dzi dzakafanana netsamba dzinenge dzichibva kumuridzi wacho anoda kurejista dzinofanira kunge dzichitambirwa kuti vanhu vachanyadita dambudziko rekuramba vachitsvaga makomishina of ots. Vanhu vacho vari mutaundi vanotanga kudakubhadha izvo.